Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo ri muchirongwa chedu chanhasi.
National Chairman Matore MDC, Mai Tarita Kumalo, na Organizing Secretary weBulawayo Province, Senator Helen Mviviri, anotsikana nezvara kuti sepiso vafungwa, pamwe chete nevamwewo vengu achifamba nawo vebato, ndofunga vanosvika gumi.
Satigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, Muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri, vasungwa nhasi nemapurisa muBruwayo. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi aswera achitenderera muguta reBruwayo. Vatungamiri venyika dzemuSadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, Muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri gumi vasungwa nemapurisa muBruwayo nhasi. Studio 7 yaedza kunzwa kumutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe zvikonzero zvasungirwa vanhu ava, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weMDC mudunhu reBruwayo, vaSwithin Chirodza, kuti tinzwe zvaitika.
Nauti National Chairman Matore MDC, Mai Tarita Kumalo, na Organizing Secretary weBruwayo Province, Senator Helen Mviviri, anotsikana nezvara kuti sepiso vafungwa pamwe chete nevamwewo vengu achifamba nawo vebato ndofunga vanosvika gumi.
Vachirodza mungatudze kuti vakuru venyava vasungwa vasungirwei?
Mhosva iri kunzi izvo vafambirei munharaunda vachipindura mibvunzo yevanhu sekuti kuBruwayo South munoziva kuti takakundikana kuzvironga katatorwa CTO neveZANU PF. Saka inzvimbo yatinoti orphaned constituency. Zvichireva kuti constituency yakamira senherera.
Vakuru venyava vari kupi pari zvino?
Pari zvino vari kutsavana na police station. Vatorwa nepurisa akapfeka mbatya dzavo. Asi hatisi kuziva kuti ndeveCIO here, ndeveAmy here kana kuti zeta rapi. Asi kwavari kuchavala na polisi.
Vakwanisa here kumunge vachimirirwa nemagweta?
Pane magweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights aendako vachimirirwa naMainosi Milochanaiwa. Andodaira kuti kana zviri zvemagweta pari zvino hatina dambudziko.
Matimi vanga vachipindura mibvunzo kuvatsigiri venyu, mibvunzo iyi yange yakanangana nei chaizvo?
Sezvo muchizva kuti pane kuratidzira musi weMande semuvhuro vanhu vengu vaida kuziva kuti kunopfekwa mbatya dzatowanzopfeka here sebato mibvunzo yakaita sekudaro. Saka zvinge zvisingaiti kuti vapindure dunhu rese pafoni asi kuti vaende vachionawo vanhu vengu vadii vambotaudzana navo.
Iko kuratidzira kwakarongwa nebata renyu muguta reBruwayo kwakamira sei?
Tende tutaura nemapurisa nazvino tiri kutaura nawo mapurisa. Mapurisa ari kuda kuziva kuti hapazoiti mhirizhonga here. Saka mangwana ndo patinosangana nemapurisa tichitaura tese kuti tiwirirane kuti tinoshanda tese kuti tijire mirishonga.
Muguta reblawa enasi, maaswera makazara mapurisa. Imiwo maona were mapurisa.
Ndaona mapurisa, mapurisa atosika ku office kwetu, kutendera pa office tisina kuakumbira, uyezve tisina kana kumboita mirishonga. Pasora pachitenderera helicopter gunship town, tonge zvinonzi taakuhondo. Isu hatina munhu watakatika kurwisana naye. Pasera pachitenderawo futi motokari idzodzo dzinonzi makanista dzine mvura inokachidza yeNational Army yenguva ari kutenderera kumpopoma nekuntumbani.
Mutauriri weMDC mudunhu reBulawayo vaSuthen Chirodza vachitaura vari parunhare vari kuBulawayo kwakare. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga aswera achitenderera muguta reBulawayo nhasi zvichitevera zhowezhowe yakaitika panze pedare raMajor Street neZuro Manheru zvichiteverawo mutongo wakapiwa Ishe Felix Hlahla Yamangwe Ndiweni. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muguta reBulawayo maswera makazara mapurisa zvisingawanzoitika mazuva ose, izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina kugadzikana muguta iri. Kushaya mufaro uku kuri kuitika muBulawayo zvichitevera kurohwa kwakaitwa vanhu vakakuvara zvakaipisisa muHarare neZuro, umo vanhu vanodarika zana vakakuvadzwa nezvombo zvaishandiswa nemapurisa ayo aidzinga vanhu vakanga vapinda muguta, zvichitevera kurudziro yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yekuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira. Asi kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa achishandisa chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. NeZuro muBulawayo makamboitawo zhowezhowe zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere kwakaitwa Ishe Ndiweni mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupisa nekuputsa zvivakwa kundava zinduna. Ishe Ndiweni vakatongwa pamwe nevamwe vanhu makumi maviri nevatatu, asi vanhu vavakapiwa mutongo wekuti vaite community service yemaawa mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu pamunhu. Kwetara Ishe Ndiweni, vadhumisani Dube, raudza Studio 7 kuti kupikisa kwavo mudare reHigh Court, mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni kuri kunonotswa nekuti havasati vawana magwaro avanoda emafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare. Mumwe mugari wemuBulawayo vaMoses Kumbweya vanoti mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni unoratidza kuti vematare vave kutonga vachitarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Pane nyaya dzepolitics apo. Tagare isu tiri kugunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu. Kurohwa kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto. Pamusoro pezvo vopinda vakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda. Ndione zvakakodzera. Tinopa kugununa kukuru. Tinoti isu sevagari, Chief Ndiweni should be released. Anofanira kuregegwa hapana kana nyaya.
Bato reMDC rine urongwa hwekuratidzira muBulawayo nemusi wemuvhuro. Murongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwawo svondo rinouya mumaguta anoti Gweru, Masvingo neMutare. Pane chikwata chiri kukurudzirawo vagari vemuguta reBulawayo kuti varatidzirewo nemusi wemuvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa Ishe Ndiweni. Izvo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta reBulawayo pachityirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri. Munyori wesangano reBulawayo Church Leaders, Reverend Skalocele, vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga.
Isu sevechurch muBulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemusi wemuvhuro sezviri kutaurwa, tinoti izvi ngazviitwe murunyararo. Ikodzero yevanhu kuti varatidzire, asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvavanofanirwa kuita basa ravo. Vasawanikwe varivo vanodenha mhirizhonga.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatungamiri venyika dzemusadhaku vari kusangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Musangano uyu uri kupera mangwana. mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wekomiti yesadag inoona nezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu iri. Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu ndivo vari kutambidza chimuti kuna vaMnangagwa kuti vange vari sachigaro veSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Musangano weSADC uri kutarisirwawo kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemuZimbabwe nenyika dzekumawirira. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti zvigaro izvi ndezvemadzoro uye zvinopiwa nyika chete kwete kumunhu. Ndabata vamavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC kuTanzania.
Chekutanga chatikada kutsanangura ndechekuti kutora chigaro chasachigaro weSADC Organ Tracker on Defense, Politics and Security azvireve kuti kusarudzwa, hakuna sarudzo dzinenge dzaitwa. Chinongoripo chete ndechekuti nyika dzemuSADC dzinopana mukana chazvemadzoro zvekuti kana kukabva Zambia kunzi nyika inotevera iZimbabwe pamajana iwayo. Pasina sarudzo dzinoitwa ndochekutanga. Chepiri ndechekuti chigaro chinotorwa nenyika kwete nemunhu, kureva kuti chigaro cheZimbabwe hachisi chigaro chavaMnangagwa.
Mukupana zvigaro izvi, nyika dzemuAfrica dzinokoshesawo here mamiriro anenge akaita zvinhu munyika dzevakuru ava vanenge vachipuhwa zvigaro zvamatizvo zvinenge zvichipihwa nyika idzi?
Dambudziko riripo nderekuti mukupana zvigaro, nyika dzemuSADC hadzitarisi zvachose mamiriro ezvinhu mukati menyika inenge ichipuhwa chigaro. Zvinongonzi idzoro renyika ipi dzokupuhwa vachitevedza madzoro nechijana pasina kutevedza kutarisa kuti zvakambomira sei mukati menyika. Zvichiunza dambudziko guru seratiri kuona iko zvino kuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akanyanya. Takaona kuti mazuva mashoma apfuura mapurisa akashandisa chisimba chakapfuurira kurova vanhu, kukuvadza vanhu, matambudziko ekodzero dzisiri kuchengetedzwa. Asi zvese izvi hazvicherechedzwe. Pedzezvo utungamiri weZimbabwe vanenge voda kuita sekuti paitwa sarudzo dzinotsigira mamiriro akaita zvinhu mukati menyika. Hazvisi izvo, kunenge kuri kubata vanhu kumeso.
Vamavhinga, nyika dzemuSADC dziri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisirawo nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain, America nedzimwe. Munoona here zvisungo izvi zvichishanda?
Zvisungo zviri kutaurwa nenyika dzemuSADC hazvina maturo uye hazvina zvichinji zvazvinosandura kunze kwekuita sokuti vatungamiri veSADC vakatongopepana vachipapadzirana kumutsana vasingataurirane chokwadi chekuti runziro ndeipi yaunza zvisungo izvi nezvirango zvakatemerwa vatungamiri. Tinoziva kuti zuro ndizuro uno mumwe mukuru wemautombo muZimbabwe vapanyati vakatoiswa zvepasi pezvirango kuAmerica nenhau yekurohwa kwevanhu nekupfugwa kwevanhu pakutarisira kwakaitwa mugore rakapera kuna Nyamaguvhu nekupfugwa kwakaitwazve mugore rino kutanga kwegore rino pakafa vanhu vakapfugwa nemauto. Dambudziko rinofanira kugadziriswa nenyika yeZimbabwe hakusi kutsvaka mashoko edzvene kana kuti ekukwenenzverwa nedzimwe nyika dzemuchamhembere kweAfrica, asi kuri kutsvaka kuti sei vagadzirisa matambudziko. Tinoziva isu kuti boka rakagadzwa navaMnangagwa Remote Land Commission rakataura pachena kuti mauto akapara mhosva vakatyora kodzero ngavasungwe varangwe nemutemo. Hazvina kuitwa zvese izvi. Kana SADC isingazvitarisi hapana zvairi kuita. Iri kungovaraidza zvayo nyika yeZimbabwe ichiitwa chikukuvatavata matambudziko achiramba achizavirana panzvimbo imwe chete.
Tiri kunzwa zvakare kuti musangano weSADC uyu uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nekuchengetedzwa kwenyika dzemuSADC. Asi zita reZimbabwe haripo. Tiri kuona pakandwa zita rakaita seLesotho. Munozviona sei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, zita reZimbabwe risiri paurongwawo?
Zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvinongotaridza chete kuti vari kuzeza, vanotya utungamiri weZimbabwe, vanoda kudherera nyika dzavanoona sokuti idoko vachana Lesotho ndovanenge vakungosainzwa vachinzi ngatigadzirise zviko asi tikada kutariswa matambudziko ari kuLesotho kupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika matambudziko akangofanana neari kuZimbabwe.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namaitariro muchaiwa avo vanogara ivo kumhondorongezi asi vanga vari muHarare umo vanga vari pakuratidzira kwakaitwa muguta guru iri nezuro. Kuratidzira uku kwanga kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Takaona vanhu vazhinji vachikuvara, vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Imi manga muri pachiitiko chanezuro here uyezve zvakafamba sei?
Zvinhu zvatibata zvisingaiti zvokuti taichida kungodemonstrate all peacefully but hazvina zvina kufamba mushe. Vanhu varohwa zvinonzwisa tsitsi munoziva kuvanhu vaitwa ngemhuka. Zvinhu zvisina kutibata mushe zveshuwa zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakatirwadza kozi vanhu varohwa zvinhu zvasingatomboite nemapurisa. Tachida kungodemonstrate all peacefully kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tunzwikowo zvatiri kuchema but hazvina. Asina kufamba mushe.
Imi manga makaenda here kuchiitiko ichi?
Nanditorimo muHarare nandirimo. Ndaivemo.
Titsanangurirewo kuti zvakafamba sei.
Inini nandiri muna masakora mashaya umuya muya. Saka tichifamba tichiimba tichidemonstrate zvakanaka. Isusu tichiimba tiri mustreet tichiimba tichifamba tichiuye famba tichifamba kuna sakora mishoko yekwa tichiimba. Pabuda mota yemapresidential guard vanhu vakatanga kudzoserwa kumasure takatanga kumhanyisiwa nemapurisa vakabva batiye gasi vavo vangu vananditori navo tatozosangana navo after 2 hours vachitaridza kutorohwa bhutsu dzatosara mastreet varohwa vanhu zvandirwadza zvisingaiti.
Imi semadzimai munoona sei zvaitika izvi?
Zvinhu zvisina kumbonaka semadzimai hazvina kutibata mushe zvinhu zvakaitika zvinhu zvatirwadza kozi kutoabhiuswa kurohwa madzimai muchihwebhe zvichifuguka kuenda mudenga muchirohwa nevana vadiki mapurisa vamwe vacho vanga vatori vana vadiki vachirohwa mazera anamai vavo zvinhu zvinorwadza zvisingaiti nekuti zvinhu zviri kuitika muzimbabwe muno muzimbabwe zvinhu zviri kusangana nemunhu wese taitwa kangobatana tochema zvichemo zvedu zvinziko but zvatotaridza kutoti muzimbabwe macho hamuna president vedu havatorina hanya nesu havatorina basa neupenyu hwedu.
Imimi nhuna dzenyu dzanga dziri dzei semadzimai?
Tatichemera nyaya yemabasa tiri masingo madha isusu tatichemera nyaya yemabasa kuti titengese mastreet tinenge tichingomhanyisiwa vadi titengese mastreet tivavhotere kuchaita mabasa hakuna mabasa mari dzacho hadzisi kuwanikwa tikushaya kuti vana tovachengeta nei izvezvi vana vari kuvata mumaqe emvura vachicheredza mvura hakuna mvura vozomuka vaenda kuchikoro izvino tikusaga mari dzemasupizi zvinongokwira mishonga tichizendemo notenga nemaus dollars tinomawaneti magesi hakuna zvinhu zvinotibata zvekuti zviri kuafekta zvinhu zvese kuzvinyi afekta madzimai kunyanya kozi tisine masishuezi tisine vana tete tinavo pagiraundi zvinorwadza.
Imi makawanikwawo muchikandirwa hutsi hunokachidza here zvakafamba sei?
Tatozodageza kumeso takandirwa matiye gasi.
Kune vamwe vamanga muri kufamba navo matimi imi makatozovaona kwafamba maawa akati ivo vanga vachiti vakabatwa sei?
Kozi zvakamboitika chipitipiti zvokuti munomwe akangomhanya kwake umwe achiti asiya bhusu umwe akatochekeka achitaurwa nemheno yazi chabhoko vanga vane chabhoko kwete tsvimbo dziyadziya dzaanoshandisa achitaurwa nechabhoko pagumbu anga akatochekeka kurohwa chaizvo tikatozotora hembe takasunga gumbu hapana zvatatichagoita.
Pavanga vachitaura nemapa vanga vari kuti chii ivo vanga vari kukudzorai mumashure kana kukanda hutsi uyu unokachidza?
Hapana tichitaura nomo kwa sababu chungu manyo saka pateti manyene matie gazetiri tukukitiza matie gazetiri tukwenda kusaidi visinaka ndoko wanga wachuwandira kuku ndoko wanga wachuwe nako manyo wakataka kuruwa wani haina gato zungu manyende chikosura ndika zungu ngeza kumeso wezo taka utaka wamu wangu mafoni wamu watu wangu sisi za tarasa mafoni azvina kufamba mushi azvina varova vanhu kunge vana vavo so
tipewo nhoroondo yenyu semudzimai muri kurarama sei zuva nezuva uyezve zvii zvamungada kuona zvichisanduka
devatisandurira zvinhu kwaonekwa mumabasa vana vedu vaenda kumabasa izvezvi muharare dzanguva mbavha vana vakuita zvemadrugs nepapusaka pekuti hakuna mabasa dei tabatsirikana zviri kurwadza mupenyu wemunonzi zimbabwe wakurwadza vana vangorarama upenyu chiro kwamuendesa kuchikoro mwana zvinenge ichiro akapasa hakuna mabasa anopedzera kungoita bragadin haacharwadziwa
saka imi munorarama sei zuva nezuva
waini ndinotengesa ini ndinototengesawo ndinotohodzawo zvinhu muharare munotitengesa panze ndoupenyu hwangu ndinototengesa nditori vhenda vana vangu ndokutoendesa kuto tinenge tichingomhanyisa tichingotenga zvinhu tatongojaira ndoupenyu hwacho hwatotorarama muharare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yes, no, tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevanhu vanodarika zviuru zvina. Vagere muKenya asi vaine midzi muZimbabwe. Vanhu ava vagara munyika iyi kwemakore 50 asi vanga vasina magwaro anovaratidza kana kuvacherechedza sezvizvarwa zveKenya uyewo vasina magwaro anovacherechedza sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi hurumende yeKenya yakatanga mazuva apera kuchicherechedza vanhu ava kuburikidza nekuvapa mabirth certificate. Kuti tinzwe nezvinhoroondo yemhuridzi, tabata mumwe wevakuru vemhuridzi.
Inini ndinoitwa vaOliver Muregerera. Nzvimbo yatigere tinogara nzvimbo inonzi Kiamba kubva kuCentral Kenya muKiambu. Nzvimbo yekutanga yatakatanga kusvikogara chipinda muno muKenya muna 1962. Takasvikogara panzvimbo inonzi Ngongo tikazotama takubva muna 1963. Tichiuya pano panonzi paKiamba munzvimbo yeKiambu iri Central Kenya, Central Province.
Makapinda muKenya muri vangani 1962?
Muna 62, nguva iyoyoyo ini ndakanga ndichiri muduku. Asi kubva mutsananguro dzaitsanangurwa. Vabereki munomu vakapinda muna 62, grupu rakapinda rekutanga, ranga rine vanhu vanokwana 12.
Chii chikuru chakaita kuti chikwata ichowe chevanhu 12 vasiye kuZimbabwe vachienda kuKenya?
Tsananguro pfupi dziri pachena ndedzekuti dzokuuya kwavo hakuna kunge kuri kuuya kwekuya kuzobvakacha kwete. Vanhu vakanga vari vechechi yaJohani Masowe inozikanwa muZimbabwe yese. Zvino vakatevera Johani, ndivo vateveri vaJohani chaivo chaivo vechokwadi. Vakatorwa naJohani vachinzi vakufamba nebasa rake. Vakauya naJohani Masowe kusvikirira vasvika muTanzania. Ndoma vakazobuda muTanzania vakuuya muno muKenya kuzopinda kwavakaita muna 62. Asi vakapinda vari vanhu vakauya kuzoparidza vhangeri.
Saka chii chakazoita kuti vagare muKenya panzvimbo yokupfuura vachiparidza vhangeri?
Sekupinda kwavakaita munyika ino yeKenya, iye Johani Masowe akati nzvimbo ino yeKenya ndo ichaevangelization station yekuti iyo anenge akabheza, wakabheza muno vachizobuda muno vachifamba nedzimwe nyika kusvikirira vapedza chipikirwa chavakanga vapikirwa kuti vanofanirwa kuti vafambe nyika nomwe. Nyika idzodzo idzo kunge dzazara ndo pavanozokwanisa kuti vadzokere kuZimbabwe.
Saka vakatambirwa sei muKenya kubva 1962 iye?
1962 muKenya munomu wakauya Kenya isati ya independence, isati yapi ya gena independence. Vapinda muno vakagara kusvikirira Kenya ichizogena independence. Zvino independence yakatorwa vamuno, ndipo pakazotanga ushamwari wakatanga nawo na president wekutanga wenyika ino yeKenya vaJomo Kenyatta. Ushamwari wacho wakatangira pamwana wacho ainzi Peter Muigai Kenyatta. Ndiye akava neushamwari newabereki vedu kusvikirira azotora ushamwari huya ndobva atibatanidza nababa wake muzee Jomo Kenyatta. Kubva ipapo ushamwari iwo wakabva wagadzira kuti vakuru vedu kana kuti vabereki vedu vakava vanhu vakava nechivimbo chekuti hakuna chakaipa chese chese chingavawane, nekuti vakava vanhu vakavanga vakatsigirwa neumambo ariye president. Saka na kugara kwavo havana rimwe dambudziko ravakawana. Kuzosvikira kufa kwavaJomo Kenyatta, vaJomo Kenyatta vafa ndopakatangira dambudziko revapostori vakauya namaba Johani mukati menyika ino yeKenya. Nekuti vakatanga kusungwa kupinda mumatorongo kuti vasenze, vanhu vasasasenzi vakutadza kusenza, nekuti vanga vasina matsamba akakwana, vakunzi maforina vanofanirwa kudzokera kunyika kwavo.
Tichiona nguva yose yavakanga vagara muKenya, chii chakavataridzisa kuti vange vachiwana magwaro emuKenya ekuti vagare zviri pamutemo?
Constitution yakanga iripo kubva paindependence yanga isina maarticles anobvumira kuti munhu ari foreigner angapuhwe citizenship.
Saka dambudziko irori tichitarisa pane upenyu hwanhasi riri kugadziriswa sei?
Kusvika padambudziko ranhasi rineiri tinototi takatanga kununurwa kubva munana 2010 pakaimplementwa new constitution yeKenya. Zvino zvakaitika izvozvo ndozvo pakabva pazowanikwa mamwe maarticles akakwanisa kubvumira kuti munhu ari foreigner awane citizenship.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru mumhuri yevashona vagere mudunhu reKiamba muKenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, ani mimi Muchirongwa, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chapungu 2. Harare City 1, Manika Diamonds 2. Chicken Inn 1, Yada 1. Topedzisira nemutambo waitwa pakati peTel 1 neBulawayo Chiefs wapera uri mangange 2-2.
Bana, you know I love you, right? Give him my all, babe. You're all that I need. Make me happy. First time I saw your face, Jimmy Choo's baby saw your taste.
It was playing, ma.
Put my hands on your waist, ask Jersey girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I called your place, trying to make you ditch all your mates.
What you saying, ma?
Cause a chick with all your grace shouldn't give love to all those fake.
Cause you be dating, ma.
Bobby Gutali said it's hot. When it's in the sky, you could tell it back. Came through old school, dinging wine. When I beg with you, look what's hanging with hot. Baba Ndaku unzira Madora, could see me, Tori Yodora. Mama Ndaku unzira Morora, welcome your new daughter.
Sawada, iwe, eh, I'll give you my all. Sawada, iwe, eh, 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 I'll give you my all.
Hey, Andri, Zawada, Mumanzi. Wa Titan uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sezo nguo yedu ya pera regai timbotarisa misoro yedu enauza nasi. Sachi garuwe MDC inotunga miru wana Nelson Chamisa, Muzare, Tabita Kumalo, pamwenda wami watsigiriwe bato iri, vasungwa nasi nema purisa mbruwayo. Vatunga miri venyika Zemu Sadak, vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Tava tashuka kumagumeo chirongwa chedu cha nasi, ivaini suzwa kare mangwana.
Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paInternet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi namutungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umamu Thabita Khumalo lo senator zilibele eqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala. Kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebothiwe.
Amapholisa kobulawayo wona atshona enyakazela kuleli dolobho abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Kambe i-$30 impahla yadilizayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Abaningi basola isigwebo sokupika okweminyaka emibili esetheswe induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni besithi silokwenza lezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo ona atshone enyakazela kuleli dolobho namuhla abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo lo senator Tshepiso Mpofu. UMakhumalo labanye bakhe babotshelwe elokitshini leChabalala lapho ababikwa bebechasisela abasekeli babo loZulu ngokutshengisela kwe-MDC kobulawayo ngomvulo. Ukubotshwa kwabantu laba kuza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amalunga e-MDC eHarare izolo ngesikhathi elungiselela ukutshengisela. Sixoxele sikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza wachasisa ngokubotshwa kukaMakhumalo labanye bakhe namuhla.
U-Honorable Thabita bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu njengoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi ukutshengisela okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa owesikhathi eside onganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangele nemathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafonini. So nginanzelela ukuthi umamu Thabita Khumalo lo senator zibilike beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala. Kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebothiwe. And so kunzima kithi ukuthi nawo siqoqe njani abantu leso sigaba.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Ngabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyobuza abe-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgqibelo mfowethu babevalile vele, akunampholisa ozanika. So kwami now ngikuzama ukuthi ngithole lokho engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabe belolwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi imisebenzi yethu iyakulodlakela usebenzisa ibale lokuthi hli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodla phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabamusanga. Bekule helicopter gunship elibhoda lapha edolobheni. Ngazi ukuthi bacabanga ukuthi enxayethi nasesiyempini yini thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasoki izolo njalo ade bhoda efike endaweni zempophoma.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. Sixoxela ekhona le kobulawayo. Yisikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo. UZulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza nje. Uxolo sihlobo zami, imayikhi yami ibisivalile lapha. UZulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza ngoba ehlezi esola umbuso wezanu PF. Undiweni ufunyanwe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi njalo wagwetshelwa ukupika okweminyaka emibili izolo. Umantshi umkhiphele inyanga eziyisithupha wathi usezapika okomnyaka owodwa olengxenye. Abanye abasolwa ekade bebhekane lecala linye londiweni bona baphiwe isigwebo sokwenza i-community service. Inkundla ekhangelane lokuvuselelwa kwamasiko lo bukhosi bamaNdebele e-Royal Crown Council layo yethule umbiko namhla echothoza ukuvalelwa kukandiweni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
UNdiweni kazange ediliva lokhu okuthiwa ekudilivile njengoNdiweni. Wakwenza njenge-institution eyinduna, bahlala phansi besigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment yokuthi lokhu kumele kwenziwe, isigaba savumelana bayakwenza. So enenkinga lakho mina kati kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case because kululazisa i-institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasuka izibuzo ukuthi kathi nanganika isigwebo izabothwa njani. Kanti indaba omejistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele beyevithwe, amapolisi ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe beyelahlela impahla phandle, kodwa sikaze sibone umejistrate ebothwa kuthiwa unike i-judgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazwe, ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba le ayisiyo yokuthi kwenzeni uNdiweni, but sekusa indaba yezombusazwe because uzananzela ukuthi abanye bonke laba abayi-23 abayi-22 abadesethweswa labo licala banika i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi sale ekhulunywa ngayo badiliza ithango lani isibala imali engange-300 bond, 30 US dollars. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bengidinga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsakazo weRadio Bukalanga uthi uphakathi kokuziqoqa lokudinga yonke imitshina edingakalayo ukuze uqalise ukusakaza eZimbabwe yiloba nini nxa uthe waphiwa ilayisensi. Okwamanje lumsakazo utholakala ebulenjini be-internet kuphela njalo usakaza ngesikhalanga ngenjongo yokuphakamisa lolu limi. Sixoxele umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulumsakazo umnumzana Sibanjana Junior.
sasicela kakhulu losizo kuhulumende, sicela labanye abangabe befuna ukufaka isandla ukwenzela ukuthi iRadio Bukalanga siyifake ibe le-license. Isiregistiwe, siyicompany eregistiweyo esiphethe le-certificate, siqale sayiregister as a trustee, sazoyiregister as a company. So sesilinde nje ukuthi sithole ilayisensi esuka kugovernment waseZimbabwe besivumele lathi sibe khona enkundleni zokusakaza. Abalezandla abafuna ukusisiza bengangithinta kule namba +27 60 386 2920. Bezothinta omunye engihambisana naye engisebenza naye uDifal Bango ophesheya England ku +44 78 65 67 99 77.
Ukusakaza ngesikhalanga sibanda, ungathi kuyaliphathisa yini ukuvuselela lokuphakamisa lolu limi?
Ungabheka ensukwini zanamhlanje noma ukhona phe South Africa ngihlangana lo muntu yangithola ngikhuluma isikhalanga. Noma manje namhlanje mangikhuluma isindebele mbone ngani ngilahlekile kakhulu, kodwa ke kungenxa yomsakazo engikiwo ngiyakhuluma isindebele, ngiyakhuluma zonke indimi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwe ukuthi sihlanganisani, ngoba ziningi izinto esizenzile elimini lesikhalanga. Sile midlalo ebizwa kuthiwa kuntunu wabhangale, obizwa kuthiwa kwataka vamitunu. Miningi imidlalo esesiyenzile kumadramas esikhalanga, kodwa esemsakazweni kuzoba lamanye esiwashutayo abonakala kubomabonakude afana labo Jokochoko labo Bhuquza. Izinto esizenzayo kuRadio Bukalanga zonke zena lezo. Ngithi ngivalelise ngolimi lwakithi, ngithi kwakule the big inkono ekhumba, the king of the jungle, the general evergreen msana sikakokule msana kalamila muhamu ekazini ekaduswane sikalala goma lumele kafuna maile mbeleko msana kakulezani samahamu akukubabe. Ndithi bye bye.
Umnumzana Sibanjana Junior ngumqoqo wenhlelo zomsakazo weRadio Bukalanga, sixoxelaye eseJohannesburg. Ngeviki edluleyo bebele fundraising khona le eJohannesburg wele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Kweze maphandleni namuhla, omama abazithweleyo abalindela ekliniki yesitezi eGwanda bahamba umango omude besiyadinga amanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi kuminyaka emibili edluleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Kemis Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi lapha ekliniki kwaqalisa ngocyclone. Basuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezilenjini zasinka. So lapho kwaqalisa khona udubo lwamanzi. Sayibisa lapha eGwanda bayihambisa koBulawayo, bathi ayisalungiseki ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje, omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sovia Svanda lilunga lekomiti ekliniki esitezi uthi impahla zale kliniki zigezisele emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho kudala imikhuhlane esihudo.
Amalinen savers ayewatshwa emfuleni, hayi abantu babesebenathi ingcekeza yodwa. Idaria ke siyithini ngensuku zalamhlasho ukubonakala umuntu ezithwele eqansa lenkonxa ehamba ekhilikithele emagodini angani ungaze kwenzakale okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khonale. Kuyayamisa ilizwe linje, thina sesifithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihluphe kokudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Panda uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo, kodwa kwamanzi sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungazuhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi, ngoba ungekele ukuthwala amanzi ungaziphiphilisa awusozula inathi uzaziye linathele ekhaya. Xa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilisi esikhwameni. Okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona labe kuvele kunathwa khona even abe clinic even thina yikuthi kunathi inkomo kunathi donki yonke into yanatha khona but amanzi lana depontshwa injini abe ngani ngamanzi safe.
Izakhamizi zesitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters neviki edlulileyo zihambe zafika ekhansilini eGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Unkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili ezemaphandleni.
Basekuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anto ya wanti nto za kona azibalansi. So asikwazi basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWaters unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo iyancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kule nto ezingahambi kuhle kababhale izincwadi bahambe bayilanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezinye izinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage yokuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulesi sabelo sebhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu nakene osekudale ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseRilonki ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampala fubimbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Sibonge ijahelidala uAlbert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Singene kuhlelo lweza besifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa, umkhokheli wogatshalwa besifazana kubandla le-MDC. Sixoxelaye ngaphambilini wokutshengisela kwaleli bandla. Uqala ngokusichazisela ngenyathelo elithethwe lugatshalwa besifazana.
Thina njengabomama khangela udaba lwamagesi. Nga sizaqeda amahola alitshumi lasikhombisa singela magesi kutho ukuthi sokumele umama ayedinga inkuni ngeparafini kumbe igasi ukuthi aphekele abantwana ukuthi balale bethile. Sokumele umama adinga amalahle ku-ayina impahla zemuli. Nxa sisenda isikhathi esiningi singela manzi umama nguye futhi odubekayo ngiyohamba esiboraneni. Loba kusedorobheni sithola umama beqeda isikhathi esiningi esesiboraneni okubisela ngemuva intuthuko yamafamilies. Sicina singasayenzi lutho njengabomama ngenxa yokuthi isikhathi sethu siyadliwa ngokuthi siyedinga izinto ezimele ziprovide nguhulumende izinto ezingama-right ethu. Singakhangela izischool fees kazisabambeki abantwana kabasayi ezikolo omama labo babo abasebenzayo abahodi ngenxa esehlulekile ukuthenga ama-basic imuli yiyo esafayo umama nguyoba le-stress esiningi. Sikhangela futhi indaba yama-sanitary way kumbe futhi ngama-pads. Umama ngiyemela abone ukuthi khona amantombazana abantwana abangamankazana balaba phezu. So amaphezu akhona akabambeki angeke ngiyethenga amaphezu endlini kungelampuphu. At the end of the day i-health kumbe engathi impilakahle yabantu bangomama namantombazana icina ingasekho right isicompromise.
Kwaye kwaba lokutshengisela kwakuqala okwe-ZCTU abanye abesifazana bathi badlwengulwa abanye njalo bahlukuluzeka.
Singakhange umuntu esiyazise ama-lawyers awe-human rights amadokotela aku-standby lamapolisa wona la abe khona asikhiphe nini imentality yokuthi amapolisa azositshaya. Amapolisa amele asigcine and kumele sibayenze basigcine sibafose basigcine ngoba yiwumsebenzi wawo umsebenzi wabo sowokutshaya abantu.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu-ke ubona ingani uhulumende ngalalela izikhalazo zenu impilo yabesifazana labanye izabangcono limbona nje vele elalela isikhalazo se
uzalalela ngoba kathesi ngakhangela sebezama imizamo eminingi kakhulu ukuthi basivalele ukuthi sikhanga sebezame konke ipropaganda amanga konke ukuthi singatekisile ngoba bayakwazi ukuthi khona i-demonstration i-powerful i-demonstration le esiyenzayo sifuna ukuthi sifose uhulumende ukuthi ahlale phansi lo mongameli wethu advocate Nelson Chamisa sibe nale sithi i-transitional government not i-government of national unity njengakuqala leyani sifuna ukuthi kube le transitional government ezagoqela wonke abantu ama-stakeholders wonke abantu babe lo mbono ngoba ibizwe leli kasilo lezami kuphela ibizwe leli ngelomuntu wonke so umuntu wonke kumele aparticipate ekutheni ibizwe leli lihambe kuhle kungakhangela ugwalo lwethu okuthiwa i-reload singakhangela u-step number one wethu sifuna sathi sifuna ukufaka i-pressure esiyithi i-political ye-diplomatic pressure ukuthi khona uhulumende lo avume ukuhlala phansi siyenze i-genuine dialogue not i-dialogue le epolad esiyibona leyi ekuthiwa khona iyabizwa ngumnankagwa yena umnankagwa wakukhona kunguye oyehlulekayo kunguye ofeyilayo kunguye osenza sidubeke ungathi wona kunguye osubulala ibizwe nguwe futhi osufuna ukubiza abantu ukuthi bazohlala phansi thina sifuna i-arrangement ekuzabuya khona umuntu o-neutral ithi abafundisi ithi abantu abavela phandle bezosihlalisa phansi sonke ama-political parties are concerned ama-stakeholders are concerned nothi ukuthi khona sitshele okokuyenza umnankagwa si-appointele ukhomishina kumbuchairperson ngumnankagwa yena umnankagwa awukona kungeye umuntu oyehluleka
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC sixoxe laye eseHarare ibandla leli lisaqoqa ukutshengisela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikho lapha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lingalitshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebele minyaka edlula engamachumi ayisithupha 60 years behlala eKenya
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah.
Ya ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hayi, sina sasifika kudala nje singabantu benkonzo.
Lali hamba lisiya khonza khona ngapho kwase kuhamba njani?
Abafike suka elizweni leRhodesia, iZimbabwe ingakakhululeki ngama something 50-60 akazali sikube bazongena e-East Africa lapha kuyikuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona le-Rhodesia basansa namazwe bayezambia Tanzania bazofika eKenya ngama-60s 61 thina abanye sasibancane abaningi bethu babebengekazalwa abaningi bazalelwa khonapha i-generation leyo yiyo lesibhedi ikhulumisana lehulumende yeKenya ukufikela isikhathi sika Jomo Kenyatta ukufikela isikhathi sika former president Moi ukufikela isikhathi sika Kibaki namhlanje silo Uhuru yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela la ngokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu siyazana sibe zingane ezifanele ukuthi ngaye ziye esikolweni singabantu asweza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenza ngeze kankulunkulu baba ngabantu abashumayeza ivangeli yikho-ke ekushumayeleni ivangeli labo kwahlala kwafikela ukuthi usapho zivele ukhula kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo babe ngabhalwa ngabelungwakhe
lihlala njani langene emphakathini wakhona ngapho ekinga
ezindaweni ezithiye next year amathawuni akhona kodwa kakhulukazi eNairobi kuleya kungamathawuni thawuni okukhona lapho esihlezi khona.
Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sone sisikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngakho?
Ulimi azange sise samilahla ngoba abazali bethu basebize khuluma uhlobo lwabo, sizelwe khuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele, siyale silukhuluma kuphela. Kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazala namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzele yabobaba wethu.
Abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Sinabonga kakhulu. Uma behlangana bona nezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya kakhulukazi yazi isiSwahili, i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuzethutha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona obaba wethu nakobaba mkhulu wethu.
So lokho wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange kuye fika futhi ekhaya?
Asikafiki ngenxa yamadokumenti yokutravela njengoba nalokho esikhala ukuthi siphiwe izincwadi.
Hayi, kuyozwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavaleli sabalalela.
Hayi, balaleli, mina awuniyabo ndavuka ekafusi khonale lapho kuvela khona abazali bami bonke bezazile umama lobaba, umama ngumamkhulu. Yiko-ke ngiyasokoza kakhulu ukuhlangana lo muntu ophetheya kwamazwe okhuluma ngohlobo lwayene yokuthi kulabantu abasendaweni ethize. Sifakeleni imithandazo ngale le ndlela zokulisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama-rights ekumele lathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni. Singathokoza ngakho kakhulu njengoba nalizwile nje lani sincedenini ukuthi sisize siphumelele ukuphatha izincwadi lezo. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Hayi, siyakufisela inhlanhla.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mkhulu wami.
Lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lilani.
Siyabonga ke jahili dala Chris Gande ngokusethulela uhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Nansi impumelo yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League okuyimidlalo edlalwe lamhlanje. Chapungu 2, Black Rhinos 1, Manika Diamonds 2, Harare City 1, Chicken Inn 1, Yada FC 1, Blawayo Chiefs 2, Hotel 1, 2.
Chase about. Chase about. La 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 la.
mampintsha ehamba le ntokazi yakhe uBabesa singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namhlabo phe umgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo labanye kwanele olivaleliswayo nguntungamili Inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.